Angoti national chairman Battery MDC, my Tabitha Khumalo, na organizing secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anosikana nezara kuti tsepiso vafungwa pamwe chete nevamwewo vengu achifamba nawo vebato ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu, sekuti kuBulawayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga zvikatatorerwa sitiyoni vezanu pf. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency, zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavalala police station, vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo, asi hatisi kuziva kuti ndeve CIO here, ndeve army here, kana kuti ZRP, asi kwavari kuchavalana police.
Vakwanisa here kunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milojanaiwa. Andodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yange yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchiziva kuti pane kuratidzira musi wemande, musi wemuvhuro, vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni, asi kuti vaende vachionawo vanhu vengevadii vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBulawayo kwakamira sei?
Tenge tiri kutaura nemapurisa, nazvino tiri kutaura navo mapurisa. Mapurisa arida kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndo patosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kuti tidzivirire mhirizhonga.
Muguta reBulawayo nhasi maswera makazara mapurisa, imiwo maaonawo here mapurisa aya?
Ndaona mapurisa atosvika kuofisi kwedu kutenderera paofisi tisina kuvakumbira, uyezve tisina kana kumboita mhirizhonga. Pasora pachitenderera helicopter gunship town, sokunge zvinonzi taakuhondo, isu hatina munhu watakatida kurwisana naye. Vasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yeNational Army, vengu vari kutenderera kumupopoma nekuntumbani.